inenge yakakosha nekuti inokwanisa kubatsira hurumende kuti ione kuti mukuvandudza zveupfumi painenge ichitanyaya dzebhajeti, painenge ichitsvaka mari, inonge ichifanakisa mari kupi, inenge ichifanira kugadzirisa zvipi. Saka inenge yakakosha nekuti inenge ichivapa gwaro rine umbowo hwekuti vanhu munyika dzakaitwa surveys vanenge vachitarisa kuti hurumende yavo kana maprivate companies kana even kana vanobatsira vemaNGO vaya kuti vanhu vachifanira kufokasa kana kutarisa zvinhu zvipi zvinenge zvichidiwa nevanhu.
Tiri kuona kuti paongororo yakaitwa muZimbabwe vari kuti ivo chiri kunyanyodiwa kuti chigadziswe nevanhu inyaya yemabasa, kuchiuya nyaya yeutano, kwouya nyaya yedzidzo, kwouyawo nyaya yezvivakwa kana kuti yeinfrastructure. Zviri kukushamisa iyewo here izvi nezvamuri kuonawo munyika umu?
Aiwa, pavari kutaura nyaya dzedzidzo, chinhu chikuru chavari kutaura inyaya yeikonomi. Ndiye vari kutaura, vari kutaura kuti ikonomi haina kumira zvakanaka, nokuti kana ikonomi isina kumira zvakanaka nyaya dzemabasa dzinenge dzichinetsa. Kana ikonomi isina kumira zvakanaka nyaya dzedzidzo dzinenge dzichinetsa, nokuti vana vanenge vachienda kana kumayunivhesitizi vanenge vasina magrants kana kuwana maloni chaivo kuti vakwerete vaende kundodzidza. Vanenge vari kumasekendari nekumapuraimari vanhu vachinetsikavo kuti vaende kuzvikoro nokuti vabereki vavo vanenge vasina mabasa. Saka nyaya yemabasa yeemployment inotaurwa inyaya zviye zveupfumi. Nyaya yeinfrastructure yekuvaka migwagwa, marodzi nemamwe maservices anodiwa kuti vanhu vauye kuzoita investment munyika inyaya zveekonomi. Nyaya huru yavari kutaura ndeyekuti maeconomies omuAfrica mazhinji haasi kugrowa. Munyika mune musina maforeign direct investment. Maforeign direct investment anoita kuti macompanies avhure mabasa apinde, kana even domestic investment yekuti vanhu vanenge vari munyika vanhu vasingakwanisi kuinvesta mari dzavo kuti vakwanise kuopena manew industry nokuita zvimwe zvinhu zvinoita kuti mari ibude. Saka inyaya iri kutaurwa pa inyaya yeeconomic situation yemuAfrica, kunyanyanya muno meri muZimbabwe, inongoonekwa nomunhu wese kuti ikonomi yedu haina kana gwara, haina kana kwayakananga.